Imi Herald ndinoiziya wana kusi kutanga muchiverenga bepa reHerald. Handizivi hangu kuti vanyorei, handina kuzviverenga, handizivi kwavazviwana, handizivi chavazvinyorera. Chandinongoziya baba ndechekuti basa rangu ndere kubatsira kunzwisisa kweshoko retransitional stability plan yenyika kuti inzwisiswe nemhomho yenyika ichibva kuhurumende. Ndo zvandinoziya. Zvinhu zvese zvazvoita vamwe vanhu kumaministri yavo ndaremerwa. Handizivi kuti vazviitirei, vazviita here kana kwete.
Muri kureva here kuti muchiri nechigaro chamakapiwa navamutuli Ncube?
Chinenge chaenda kupi? Chinogondibva chinenge chaendepi? Hachina makumboka. Handiti bepa rakataura rikati 12 months. Saka chinenge chazoita 1 month, 2 days kana 24 hours. Nesimba rani.
Tochitarisawo panyaya yemasoko amakaburitsa, takanzwa kuti makataura kuti muri kutaura makazvimirira pamusoro pevashandi veRBZ vaiita zveuori. Mungatudzawo zvakamira sei?
Pfungwa dzangu dzaibva pazvinhu zvangandaonawo semunhu ari mubhizimusi, zvinhu zvangandaonawo semunhu anoshandawo nemapato ehurumende akasiyana, ndo zvakaita kuti ndisvike ipapo. Mukaona ndasvika pakutaura vanhu nemazita nemacases acho, zvinoreva kuti ndiri kutovapa mvumo yekuti kana ndanyepa, endai munomhangara kumapurisa kuti munhu uyu aite defamation of character, anyepa. Anyepa kuti ndinobaini, unoenda kumapurisa unotaura. Ndo saka ndakazvibuditsa ndikati aiwa, kana ndanyeba, aiwa endai munotaura kuti muku. Kana kungonyora tsamba zvayo, kungonyora statement kuti aiwa toda kunyora statement yekuti mukomana wanyepa uyu. Asi hezvo hamundi munoona hapana chavanyora, because chokwadi vanochiziva kuti vana veZimbabwe vari kutambura nenyaya yevarume veri kuRBZ uku.
Hamusi kuzvityirawo here upenyu hwenyu tichiona kuti mamwe emazita ari kutaurwa mazita mahombe chaiwo?
Mahombe mazita, and pane mahombe anotopfuura akataura ari kutera. Mahombe chaiwo ari kutera. But kuzvityira upenyu, chandinotyira baba vangu, ndinotyira kuti nyika yedu inoparara kana mainvestors yakwanise kuuya. Vana vedu vachakura vachashaya mabasa. Mayuti edu achaneta nekugara kumba. Ndizvo zvandinotyira. Zvokutyira upenyu hwangu hune basa rei upenyu hwacho kana ndisingagone kunakirwa nawo.
Vakawanda vari kubvunza pazita ramakasimudza rekuti Queen Bee. Zvinotaonawo mukana wekubata varumumba kuti vatirumenzere.
Queen Bee ndiye chamangweza wekuti tese tiri kushanda tichinomupa uchi hwedu. Endi kana nguva yakwana, aiwa muchamuziva Queen Bee. Nhasi ndichakudzidzisai vamwe apa muziva Queen Bee cheteka. Aiwa kune vamwe vari kuya. Ndofunga nhasi pamwe ndichatanga ndichakuudzai nyaya yaGringo. Handisati ndasvika ikoko zvangu.